Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 27, 2025. Makatirira kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Muzinda weAmerica muZimbabwe woita musangano wekudyidzana pakati penyika iyi neZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhaka kuVictoria Falls. Ko, chii chiri kupa kuti kukanaya muguta reHarare munenge mave kuitwa donga watonga muzinda wenyuchi mumigwagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nasi mapurisa anodzivirira mirizhonga anga akazara panze pedare Major Street reRotten Row muHarare pange pachinzwikwa chikumbiro chemutori wenhau Blessed Muhlanga chekuti atongwe achibva kumba pamhosva yaari kupomerwa yekupesvedzera mirizhonga. Izvi hazvina hazvo kumisa vanhu vakawanda kupinda mudare kunoratidza kutsigira kwavo Blessed. Asi mutongo hauna kuzopiwa sezvanga zvakatarisirwa neveruzhinji. Godwin Mangudya anotipa zvizere.
Mutongi ange achifanira kutora mutongo vafarai Gwitima vanzi havana kukwanisa kuuya sezvo vange vaenda kurufu. Izvi zvaziviswa nemutongi Marehwana Zvogofa. Gweta raBlessed vaChris Mike vanoti hapana zvavangeite havo kana pafiwa, asi zvinopa kuti Blessed agare mutirongo kwenguva yakareba.
Usiku hwaanorara ari muhutapwa huri kuramba huchiwedzeredzwa. Saka chishuviro chedu kuti dai waro zuva remutongo rasvika tanzwa kuti matarari kuti chii pamusoro peusungwa.
VaMike vazivisawo kuti vachuchusi vasvitsawo kudare zvakabuda mutsvakiridzo yavakaita mushure mekunge vagunun'una kudare kuti Blessed haana kubatwa zvakanaka paakasungwa.
Hazvina kukodzera kuti titaure zviri mukati meripoti iyoyi, nekuti mutongi akanzwa bail application. Mutongi akati ngapaitwe ongororo, haasati aona ripoti iyi. Nekudaro tikazotaura nezviri mairi tinge taakuzvidza dare.
Asi mapurisa anonzi ange achirambidza vatori venhau kutora mifananidzo. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vashora kushungurudzwa kwaitwa vatori venhau magweta nevamwe vange vauya kudare.
Izvi zvinonyadzisa, izvi zvinosvodesa. Zvinonyadzisa kuti mapurisa anouya achimbunyikidza vana veZimbabwe vauya kuzoona nyaya yatingati of national.
Vanhu vakawanda kusanganisira vatori venhau vapinda mudare nhasi kuzoratidza kutsigira kwavo Blessed. Vange vari mudare vanosanganisira Gweta vamunyaradzi Gwisai, vakambomirira Zengeza West mudare paramende vaJob Scala nemutungamiriri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume. Mumwewo ange ari mudare ndewechidiki mubato reCitizens Coalition for Change Stephen Sakosi Chuma, uyo ati ange auya kuzotsigira Blessed pamwe nekutapwa kwenhau kwakasununguka.
So tauya pano kuti tizosupporta musolidarity navamuhlanga, nokuti nyaya yamuhlanga inyaya iri mubumbiriro remutemo inotaura nyaya yefreedom of expression. Saka zvinorova izvi kuti kana majournalist vachisungwa kuita basa ravo rekuti vaite kuzivisa vanhu zviri kuitika munyika, what more about isisuwo zvedu vanhu in general.
Hatina kukwanisa kubata mutauri wemapurisa Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Blessed akasungwa nemuswe muvhuro mushure mekuzvipira kumapurisa. Ari kupomerwa mhosva yekuburitsa panhepfenyuro yeHeart and Soul TV mashoko akataurwa nenhengo yeZANU PF uye ari murwihondo yerusununguko vaBlessed Geza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatadza kutungamira nyika uye vanofanira kusiya basa kana vatadza vobviswa. Mune mwonya yange iri kumatare dare pamusoro reHigh Court nhasi razivisa kuti richanzwa nyaya yeJudicial Service Commission iri kupikisa mutongo wakapiwa neZimbabwe Media Commission, Zimbabwe Media Commission Public Information Committee wekuti ipe mutori wenhau Mulondolozi Ndlovu zvakabuda mubvunzo dzevatongi vedare pamusoro dzakaitwa gore rapera sezvinodiwa pasi pemutemo weFreedom of Information Act yave kuzonzikwa musi wa20 kurume. Ndlovu ari kumirirwa navamhike avo vati
saka nhasi zvaitika ndezvekuti dare ranonoka kutanga nokudaro magweta anomirira mapato akasiyana vanga vaine dzimwe nyaya dzakakosha dzakavamiririra. Tazvoisa chikumbiro chekuti dai nyaya iyi yaitwa mazuva mashoma anotevera.
Mune mwonyaya dare reHigh Court razivisawo kuti nemusi wa13 kurume richanzwa nyaya yevanozviti ndivo munyori webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo chavangu yekuti vasadzingwe mudare reparamende. Vachavangu vakadzingwa mubato mushure mekubatwa nemhosva yekusaremekedza bumbiro remutemo rebato apo vakabvisa pazvigaro kuparamende dzimwe nengo dzebato iri. Vachavangu vari kuti vakavadzinga vaworshipi Ncube havana simba rekuita izvi vachiti havasiri mutungamiriri uye panofanira kuitwa sarudzo itsva dzevatungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe amai Pamela Tremont vari kuVictoria Falls uko vabatana nameya wedhorobha iri vaPrince Moyo nevakuru vebhanga reNMB kuchingamidza vanhu vanodarika mazana maviri vari kupinda musangano weSouthern Africa US Exchange Alumni Summit. Musangano uyu wakanangana nekusimbaradza kudyidzana munyaya dzezveupfumi pakati peAmerica nenyika dzemuSadak. Vesangano reAmerican Chamber of Commerce in Zimbabwe vari kupindawo musangano uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe ari kupinda musangano iyi uye akapindawo muzvirongwa zvevechidiki vanowana mukana wekunodzidza kuAmerica cheMandela Washington Fellowship muzvare Chiedza Mulingwa kuti tinzwewo maonero avo.
Summit is summit yema programs, my exchange programs, ano fundo anewe ku nyika yeku America, kuno kutichi hostwa ni embassy yeku America yirimuno mZimbabwe. Inenge chungosanga nisa ma programs akawanda wanda isino chat about program inechepe. Pani ma programs akase anakaita senge Fulbright Foreign Student Program, pani Youth at Hampshire Fellowship, pani Mandela Washington Fellowship, inima regional Young African Leaders Initiative chapters. Esiwa yema programs wayayo vanhu vanenge vakaenda kuma programs aya vakawapedza vakawakompita vanenge vakuchinzi alumni, they become vanozava a part of a group of vanhu vanonzi ivo ma alumni of these G of ma programs iwaya.
Akakava kechingani chirongwa ichi chichiitwa ichi?
This summit ndeye kutanga summit yakadai kuitika kwayo, iti ndiyo saka chizonzi inaugural. But it's the first of its kind. Yeah, it's a monomum Victoria Falls, which has been through a ticket to boost our tourism industry. Yeah, to showcase at the best of Zimbabwe and the Panama and Jimberina and the Kunza, Rani, the Kunza, the Kunika, which we ever won the Kunaka, Kunika, and the town in the Victoria Falls.
It's your chinang, but you kuru kuru, but you wrong by it in the Chekutu Kudini.
Kunga Nakayaita, Irkiza, Kunga Nija, ma leaders, ma entrepreneurs, ma innovators, you know, they say vava vanhu vadeka kuti vauye under one roof. Ndiko kuna kutaura zvikare unga minga nezvikana nevanhu anonzi Terry ari iye in the agro economy business, you know, vanhu vanenge vachine zvinhu zvakasiyana siyana. Tinavo pano takasangana tete under one roof kuitira kuti tisangane tive nemapartnerships, and programu yegore rino iri under the theme advancing innovative solutions to global challenges. Saka tinenge tichisangana tichionesana nezvezviri kuitika tichiedza kubuda tine masolutions ekuti kana tabva panapa todzokera tino kumacommunities edu tichinovabetserawo kuti ave nani.
Muzvare Chiedza Mulingwa vanga vari parunare kuVictoria Falls na Ivan Zininga West Studio 7. Vateereri tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Show na WhatsApp channel yedu uye paFacebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Show na motifarira kana kubaya pakanzi follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yekuti mukwanise kuenda paWhatsApp channel yeVOA Show na. Govana ine vamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divi radzaka. Vagari vemuguta reHarare vari kuchema chema nekuda kwekusafamba zvakanaka kwemotokari mumugwagwa mizhinji dzinobva pamwongo weguta iri zvikuru sei kana kwanaya. Vamwe vanoti vari kuzosvika kudzimba pakati peusiku nekuti motokari dzinenge dzangoungana panzvimbo imwe chete dzisingafambe. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe weavo vari kuchema nemotokari dziri kutadza kufamba zvakanaka muguta reHarare kana kwanaya ndiva Peter Nyapetwa, mugari wemumusha wevazhinji weAirport, zvekare vari munyori wesangano rinomirira kodzero dzevagari vemunzvimbo iyi reAirport Residents Development Association.
Kangonaya chete muguta reHarare kutyaira kwavo kunenge kwakukacha madzi vanenge vasingatateedzi mitemo inofanira kunge ichichiedzwa mumugwagwa, ende njodzi mumugwagwa dzinobva dzawedzera.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe United Deregulated Commuter Operators vaFrederick Maguraminga vanoti makombi anofamba zvakanaka muguta, asi vanakurira nyoka mhenyu kune vemishikashika nevanhuwo nje vavati ndidzo nhubu.
Ma private motorist mune vanhu vari kupaka vachiita madhiri avo, whether ndei forex I don't know, vanongopaka pavanoda pasina kana kumakwa, havana mari kana vanobhadhara kukanzuro. But same people unonzwa vachiti makombi. Nyika yeZimbabwe ngatiregerei kungoti kana tisina hunhu toda kungorasira nyaya kumakombi. Kumakombi kwaane hunhu, ngatichivaombererai maoko.
Dzimwe nguva vatyairi vedzimotokari vanogara pamigwagwa kwemaawa anodarika mashanu. Parwendo runomboita maminitsi makumi matatu, motokari dzakatsikirirana kunge hove dzemugaba dzisingafambi. Izvi zvinokonzerawo kuti mota dzinobatsira veruzhinji dzakaita semaambirenzi dzinodzimura moto nedzemapurisa dzitadze kufamba nyore, izvo zvinozoisa upenyu hwevamwe munjodzi huru. Vanhuwo zvavo vanotadza kusvika kudzimba nenguva, kuchitiwo mafuta edzimotokari anopera munhu asina kwaamboenda, zvinozopinda muhomwe dzevatyairi. Vamwe vanoti chiri kupa kuti migwagwa iite wada watonga muzinda wenyuchi inyaya yekuti vanotyaira makombi nemishikashika vanenge vachiita nhange mutange, vachida kuti vaite nzendo dzakawanda kuitira kuti vatambirewo mari iri nani pazuva. Asi vangoonika tsvairo sachigaro wesangano rinomirira varidzi vemakombi muHarare reGreater Harare Commuter Operators vanozviramba.
Zvinotaurwa nevanhu kuti mari dzinogona kunzi mutyairi ngave ne 120-150 idzodzo tinodzinzwa, asi isu hatidzioni. Mari dzatinoona $60, $70 imari shoma pane mari dzinotaurwa. Mafambiro anoita mota kuenda nekudzoka anenge achizikanwa zuva rega rega. Saka mari dzatinotara dzine dzakatotarisa zvese izvozvo kuitira kuti tisape pressure yakanyanya kuvatyairi vedu.
Mutauriri weZRP mudunhu reHarare Inspector Lakmo Chakanza vayambirawo veruzhinji kuti varemekedzewo mapurisa anenge ari pamharadzano dzemigwagwa achibatsira kuti motokari nevanhu zvifambe zvakanaka.
Sometimes isusu hatidi kuteerera kumapurisa aya anenge ari pamaintersections. Tofaini kuti mupurisa anenge achipa madirections omunhu achitoitawo zvaka, asi tikangotarisa nekuteerera zvinenge zvichitaurwa nemapurisa ari pamaintersections papa, zvinhu zvedu zvinotirerukira.
Mutauriri wechikamu chehurumende chinoona nezvekufamba zvakanaka pamigwagwa cheTraffic Safety Council of Zimbabwe, amai Lucy Kuwandira, vakurudzirawo vatyairi vedzimotokari kuti vatevedze mitemo yemumigwagwa.
Zvatiri munguva yekunaya zvakakosha kupanana mikana wekufamba tichitevedzera mitemo yakatarwa muhighway code yekufamba zvakanaka pamigwagwa. zvakakoshawo zvakare kuti vachikairi vasiye tsika yekuvamba mamwe malanes ayo atinoti pachirungu creation of third lanes kuitira kuti tisaite congestion yakanyanya pamigwagwa.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vakaudza Studio 7 kuti dai kanzuru ichipiwa mari inoringana nehurumende kubudikidza nechikamu chezinara zvichida dai migwagwa ichigadzirwawo sezvo mizhinji ichinzi haichina kumira zvakanaka izvo zvokanganisa mafambiro edzimotokari. Asi vamwe vanoti hapasi kuda kungogadziridzwa migwagwa chete asi kuitambanudza kuti ikure vachiti motokari dzawandisawo muguta guru umu. Dambudziko rekuungana kwemotokari panzvimbo imwe muHarare rinowanzoitika mangwanani nemanheru oga oga vanhu pavanenge vachienda nekudzoka kumabasa. Dambudziko iri rinozonyanyisa kana kwanaya sezvo mimwe migwagwa ichizotadza kufambika yazara nemvura iyo inenge isiri kuraswa nekuda kwekuvhara kwemigero inofanirwa kunge ichiita basa iri. Izvi zvinonzi zvave kuita kuti vanhu vemuHarare vaseke zvavo vachiti kana kwanaya motokari dzemuguta ravo dzinofuta dzotadza kukwana zvakanaka mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muzinda weVatican wazivisa kuti Pope Francis vave kuita vachinzwa zviri nani kunyangwe vachiri muchipatara mavakapinda kubva muswa 14 kukadzi. Itsvo yavo inonzi yange isina kumira zvakanaka inonzi yave nani, asi vanewo chirwere chemapapu nechikosoro. Pope vakatanga kutungamira maRoma muna 2013. Mugupeta zvaitika kune dzimwe nyika, vanhu gumi nemumwe vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara mushure mekunge paita kupitika muguta reBukavu pamusangano wange uchiitwa nevakapandukira hurumende veM23 avo vari kutsigirwa neRwanda. M23 yakatora guta reBukavu mavhiki adarika. Kusungwa kwemutori wenhau weAlpha Media Holdings Blessed Mhlanga achipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kwakonzera gakava munyika, vamwe vachitsigira danho rakatorwa nemapurisa asi vamwe vachirishora. Blessed akasungwa achinzi aida kupesvedzera mhirizhonga paakataura nemurwiri wehondo yerusununguko ari nhengo yeZANU-PF vaBlessing Geza vari kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ngavasiye basa nekuti vakundikana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimiririra vaGodfrey Kurauone pamwe neGweta vari nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza akatanga nekubvunza Dr. Mavaza kuti vanoti kudii nekusungwa kwemutori wenhau uyu.
Chekutanga ndinoti hurumende haina chayakaita kana chayakatadza. Mapurisa kunyange achibhadharwa nehurumende anoshanda akazvimiririra semapurisa. VaMhlanga vakaita dambudziko rekuti vari kufungidzirwa kuti vakatyora mutemo. Zvinozoonekwa nedare kuti mutemo wakatyorwa here kana kuti hausi. Zviripo ndezvekuti nyaya yavaMhlanga iri pakati nepakati pekutyora mutemo nekusatyora mutemo, pekutyora kodzero nekusatyora kodzero. Saka tikatarisa nyaya yavaMhlanga hazvireve kuti hurumende ndobasa rayo, asi iri kuedza kudzivirira vanhu kubva mukupinda munyongano nekuda kweyatingati pachirungu irresponsible reporting.
Vakuraone manzwa zvataurwa naDr. Mavaza.
VaMhlanga havana mutemo wakatyora. Pajournalist vane kodzero yekuinterviewa ani nani wavanosvira kuinterviewa. VaMhlanga vakainterviewa vaGeza. If there's anything that was said chaikonzera mhirizhonga kana chaitangisa vanhu chakataurwa navaGeza noti navaMhlanga. VaMhlanga only what he did was his job kuinterviewa vaGeza. And secondly, VaMhlanga havasivo vakatransmita anything. Whatever was transmitted was transmitted by HSTV inoshandira vaMhlanga. VaMhlanga havasivo owner of HSTV. VaMhlanga havasivo director or CEO of HSTV. VaMhlanga is just a mere journalist of that organization. So zvino ndishamisa kana iwo ZANU-PF yakona kana kuti mapurisa akundosunga vamuhlanga nokuti kwanzi kambani yenyu yabudisa mashoko akati nakati nakati ezisa muhlanga ndiye isiyiwo. Tachipiri mukoma jonga takambozviona zvavugabe vachiri president. Handina munhu andakaona akasungwa kuti waite interview namahiya. Handina munhu andakaona akasungwa kuti waite interview namatina mutsvangwa. Kana waite interview namatina danda huwe hovhete that time vakaragenesa mugabe. Asi takuzviona nhasi pana munangagwa. But ivo pataimu yavo vamunangagwa vachida kutorapiwa kuna vamugabe vanhu vava vakari mahovhetirezi avo vakaita mainterview asingaperi zuva nezuva but none of them was arrested. So musurprise nhasi vakuva sekuti vamuhlanga vaita mhosva nokuti vainterviewa mahovhetirezi. That's so wrong.
Regai tinzwe kuna Dr. Mavaza. Pindurai tinzwe Dr. Mavaza.
Chokutanga ndechekuti panguva yamugabe vanhu vakasungwa vamatema danda vamahiya vakasungwa namuchatondera mahovhesi akaungana mudare achichema. Vakasungwa havana kusungwa navamugabe vakasungwa nemapurisa pane mutemo wavanenge vachikora. Kana tichitaura nekunonzi kukura pakutengesera nhau dzedu tinotarisa nyaya mune dzimwe nyika zvakaita seamerica kana kuno kubritain ukataura nemunhu anoonekwa nenyika kana kuti semuterrorist ukapublisha zvaanenge ataura kana kuti mashoko avataura unosungwa. Al Jazeera yakatobhanwa muamerica mazuva aBin Laden payanga yaendera mberi ichitaura zvaanenge ataura zvaanenge aburitsa yanga isadiwe munyika dzakawanda nekuti ainzi uri kuburitsa mashoko anokonzera nyongano munyika ino. Saka mashoko akaburitswa navamuhlanga ane potential yekukonzera nyongano muzimbabwe. Ndokusaka mapurisa avatora kuti vabvunzudze ori dzakamira sei.
Vakura uone tichiona zvaitika izvi mungaona here vamwe vemasangano enhau vachitya kubata nyaya dzakarerekera kune dzaiburiswa navamuhlanga idzi.
Ndadera nyaya yenyu mukoma jonga ndoda kupindura vamavhaza kuti vakasungwa vanamahiya nanamatema danda ndiyo vakasungwa ezvo veterans because ndo vanga vataura mashoko ainzi vegovernment anosungisa havana kusunga majournalist. Chechipiri mukoma jonga pamubvunzo vanozvibvunza ZANU-PF iri kuita izvi kutsikidzira majournalist kuti arege kubudisa kutsemuka kuri kuitika muZANU-PF. Vari kuda kutsikidzira majournalist kuti arege kutora nhau yezviri kuitika muZANU-PF. Kurwisana kuitika muZANU-PF ndokwavakuda kurwisana majournalist munhu wese atye kutova nezvazvo.
Dr. Mavaza, tipete chirongwa. Chii chiri kuitawo kuti mapurisa anga achizoenda kune vanhu vakatambira nhau vasingasunge vageza?
Vageza iko zvino munhu ari kutsvagiwa nemapurisa. Saka vanoda kusungwawo. Isu tiri kuti takaita kuti vasungwe vamuhlanga tichazobuda pachena panopinda nyaya yemudare. Asi vanofanirwa kuzoratidza pachena kuti pane umboo here hwakakwana hwaita kuti usungwe. Saka iko zvino izvi tingatambirira kuona umboo hwacho.
Vakuraone.
Inini like what I always say nguva dzose ndezvekuti vanhu vezano kana mungaapa mukana wekutaura vanotaura zvamunoona kuti amanyepo nepasipo vagodfenda zvakadifendeki vakakuudzai kuti ava panoita bridging pasina rwizi. That's who they are. But chokwadi anochiziva Mavaza kuti kusungwa kwaBlessed Muhlanga hakuti pamutemo nokuti vamusungira mhosva yasina kupara. Blessed Muhlanga haana mhosva yakapara as a journalist. It's his duty kuburitsa nhau whether nhau wadzifarira kana hauna kudzifarira. That's your own business.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira uye vaimbova kanzura kumasvingo vaGodfrey Kuraone vari parunare kuTexas muno muAmerica. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari kuBritain. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa mangwana kuita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky kumuzinda wavo weWhite House muno muWashington DC. VaTrump vanoti vari kuda kuti vanyorerane chibvumirano neUkraine chekuti vapiwe zviwanikwa nezvicherwa zvemunyika iyi semuripo wekubatsira kwakaita America nezvombo muhondo pakati peUkraine neRussia. VaZelensky vanoti vanoda kuti America izvipirewo kuti ichavabatsira mukudzivirirwa kwenyika yavo uye kuti vatenderwe kupinda mubatanidzwa wenyika dzakabudirira wekuzvidzivirira weNATO. Asi vaTrump vari kuramba izvi vachiti zvekuti nyika iyi ive nhengo yesangano reNATO ndizvo zviri kukonzera hondo. Muguzi ya nizu nya ii, Mavelas Mtlanga nyawiye we Studio 7, abata vanongo ranyadze shumatongiri we inyika, vashanda nesenga nore concerned citizen Zimbabwe vati muringai.
Kazhinji tinozoti relationship iri between Britain ne America yakabva kure and vanodyidzana mune zvakawanda. Saka mukutaura kwavo nhasi ndofunga vane vachitaura nekusimbisa kwemarelations avo nehondo yakanyanya kuUkraine nezviri kuitika pasi rose.
Tombotarisa nyaya yemitero, mungaona zvichizewa here pamusangano uyu?
Ndokuzvona zvichitaura ndosaka paya Britain yakaita inonzi Brexit nokuti yaida kubuda muEuropean Union ichida kunegotiate madeal ayo oga. 25% iri kutarwa iyi yekuisa pamaEuropean Union inenge ichigadzirisa maekonomi yenyika dzakawanda nokuti vanenge vachidyidzana mune zvinhu zvakati one day. Uye tinoziva kuti like manufacturing zvemota maparts mazhinji anobva kuEurope. Saka ehe, kutaura kwavo nhasi vanenge vachainkluda nyaya idzodzo dzematarifa.
Tombotarisa kuti mangwana mutungamiri wenyika yeUkraine vaZelensky vachange vari muno muWashington vachisanganawo zvakare navaTrump. Munoona vachizozeya nezvei vaviri ava?
Tikuona kuti vakawirirana musuno nenyaya yemare earth minerals kana kuti upfumi wepasi kana nagoridhe kana zvimwe zvakadaro zviri muUkraine. Saka ndikuona kunge iri nyaya yekutanga nokuti Ukraine yakabatsirwa neUnited States zvakanyanya munyaya yayo yehondo yavo neRussia and vachataura futi nenyaya ndofunga yekupinda muNATO iyo iri kupisidzira nyaya yekurwa kwavari kuita neRussia.
Munoona pachizobuda zvinooneka here? Nekuti tinoona kuti pakatomboitwa mimwe misangano uye zvevaZelensky vachikumbira ivo kuti vange vari pamisangano iyi inoitwa pakati peAmerica neRussia.
Ndirikutoona zvichobudirira nokuti inini maonero angu ndinoona kunge vaTrump vanoshandisa pressure negotiation tactics dzokuti munhu wese anenge ane kuchema kwake kana maonero ake anouya achitora zvinenge zviripo noti zvaanenge achida. Saka kutaurirana kwavachaita uku kunenge kuchabudisa zvakawanda uye nekumisa kwehondo nokuti tikuziva kuti vaTrump vachasangana futi nevaPutin mazuva ari kutevera.
Vatimu ringai vanoongorora nyaya dzezvematongerwo kwenyika vanga vachitaura naMavelas Mtlanga nyawiye vari kuOhio muno muAmerica. Iko zvino tochimbonzwa kubva kuvateereri vedu.
Maswira, tuda kutaura panyaya yevanhu vakafira kuStilfontein. Vamadziripi vadii kutora mafotos evanhu ivavo? Toziva zvedu kuti pachivanhu chedu kutumira mafoto evanhu vakafa hazvitenderwi pasocial media, but apa yanyaya yekutsvaga rubatsiro. Munhu anogona kuzotorekoganaiza munhu wake aona foto, because kuno kuSouth Africa vakawanda vanhu havatomboshandisi mazita avo, plus vanhu vakawanda vanova vasina mapepa. Saka kuti woziva kuti munhu wangu pamwe ndiye anga ariko, maybe matova ne 7-10 years akabva kumusha. Saka mukatumira mafoto tokona kuti batsirei futi, munogona kuti kuona kuti hama yangu.
Vana mukomanda nanoka wande nanoka mablessing Zulu ndechiti aiwa, basa ramunoitai basa hombe, basa rinorema. Saka tinoda kutendwa izvozvo zvamunotiitira kunga meitizvisa zvinoitika mukati mwenyika yeZimbabwe, nekuti imo chamo chamo mukati mwenyika yeZimbabwe chokwadi chacho yacho havachifariri. Asi imimi muripo pakubaya panhongonya chaipo chaipo kuti nani nani uri mugomba nari pasi pemvura ange einzwa zvazviri kuitika kubudikidza ndimi kudai manga musipo ingadai ari mahwani. Saka ndokutendai
pa Studio 7 muri sei apo, munodakara here, munotamba here apo? Inini ndiri kuchema chemawo ndiri kuno kuSouth Africa, but ndiri kuchema chemawo nyaya yeZimbabwe kuti hei, Zimbabwe ide vakwanisa kudzakisawo mutengo wemapassport, ngekuti mapassport haasi kutoreka, ari kudhura apo. Inyika isina mabasa, tinenge tichidawo kuenda kune dzimwene nyika tishande. Taakuguma hei kunana South Africa unono kuti haakudzingirirwa sembo, akiita kiti netsuro remapurisa unono havichambotoshandi. Saka hei, tinobatokumbira kuti veminista vemapassport dei vakandiya yayo vakwanisa kuzvikwawo zvachema changu zvandiri kubuya. Passport ikamboitawa 500 rand hai, inenge iri nani, kwete mari dzinobhuyiwa idzi. Pakashata, pakashata. Ndini gweja wechipare.
Mangwanani akanaka pastudio 7.
Aiwa, tinotenda zvikuru kune vakwanisa kupinda muchirongwa chedu chanhasi kungoti nguva ndo yadyanana. Musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk apo tiri kutaura nemadzimai nezvavari kuedza kuita kusimudzira upenyu hwavo kunyangwe zvinhu zvaoma munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vatori venhau vodziviswa kuita basa ravo nemapurisa kumatare kuri kutongwa mumwe wavo Blessed Muhlanga. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Tabuka Ncube munhau dzeIsindebele.